Mozhare Ulidis Mapranga vane makore mashanu vachirarama neHIV and AIDS uye vari kunwa maARVs. Mozhare Mapranga vanorarama nekutenga zvinhu muHarare vachinochinjanisa nezvirimwa kana kutengesa nemari kumaruwa akatenderedza kudhara yeHarare. Asi vanoti bhizimusi ravo harisi kuchafamba semazuva ese gore rino nekuda kwenzara. Vanoti zvava kukanganisa utano hwavo sezvo vasingachawani zvekudya zvakakwana zvinovaka muviri. Mozvare Mapuranga vanoti mapiritsi avanonwa anoda chikafu chakakwana, asi nekuda kwenzara yegore rino vanogona kuzotadza kuramba vachinwa mapiritsi aya.
Gore rino zvakatiomera chaizvo nekuti chikafu chishoma. Sesu vanomwa maARVs zvakatotiomera tokutambura chaiko nekuti pasina chikafu chakakwana mapiritsi achona anogwadza zvokuti dzimweni dzenguva unotombofunga kuti kuda kurega kuri nani nekuti ukangova pasina chikafu chakakwana anogwadza mapiritsi achona.
Izvi zvatsigirwa navaitai chizema avo vatiwo dai hurumende nemasangano anobatsirawo nechikafu vatarisawo vari kurarama neHIV and AIDS voiswa pazvikamu zvinoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Gore rino chikafu chishoma nenyaya yenzara yakaitika iyi. Saka kune isu vanomwa maARV. MaARV anoda chikafu. Saka kana pasina chikafu mapiritsi acho hazvinyatsofamba zvakanaka.
VaStanley Takaona vesangano reZimbabwe HIV and AIDS Activist Union Community Trust avo vanoraramawo neHIV vanoti mapiritsi awo anorwadza zvikuru akanwiwa pasina chikafu. Vanoti nenzara yakatarisana nenyika vamwe vari kurarama neutachiona vanogona kusazonwa mapiritsi aya kana kutourawa nawo nenyaya yekushaya zvekudya. Vatakaona avo vavapa mapiritsi anonzi second line drugs vanoti kunwa mapiritsi aya pasina chikafu zvine njodzi huru.
Muonero watiri kuita panyaya yekushayakwa kwechikafu munyika tinozvitambira kuti chikafu chiri kushayikwa, but dambudziko riripo kwatiri manje. Ukatarisa workforce chaiyo chaiyo vanhu vari kushanda muZimbabwe vazhinji vacho vari pamapiritsi, vatoti vashandi chaiyo chaiyo vanhu vanga vakumwa mushonga yavo zvakanaka. Chatazowana ndechekuti vanga vachimwa mushonga yavo zvakanaka hagoni kuadzokorora kana kuti vatora izvino izvi 2-3 hours unogona kutenga wakuda kuchikafu. Saka kune vamwe vedu vari kumaruzevha fanika kumaroka takaenda anenge asina ruzivo rwakawanda anotoona mapiritsi akumupa dzungu, chaanokwanisa kuita kungostopa anongoregera kumwa mushonga uyo. Ndakatozoona kuti vanhu vakawanda vanenge vakutoregera kumwa mishonga yacho nekuti zveshuwa rinokutisa dzungu hozi mushonga wese unenge une tingati uwandu hwakanaka huri mukati mawo hunoda kuti uzodya chikafu, nekuti ukangoamwa usina chikafu unotanga kunzwa dzungu. Saka maeffects emishonga iyo ari kuti vanhu vakawanda vazostopa mishonga varegere mishonga.
Vatakaona vanoti mapiritsi aya achangotanga kupiwa pachena, masangano akazvimirira imbopawo vanorarama neHIV and AIDS zvinobatsira kuvaka muviri. Vanoti dai masangano aya akatanga zvakare kubatsirawo vari kushaya chikafu chakakwana.
Ndichiitawo ongororo yangu tichimbotaurawo nevamwe tikuona kuti mapartners katoti shamwari dzedu dzange ichimbotsigira nemaanonzi masupplement hanzi kuti kuchiwanhu anganzi chii, but zvimwe zvinhu zvinoita kuti iwewo kana wamwa mushonga unenge uchiwanikwa uine chikafu munenge mune uwandu hwekuti mavhitamini yavanoti selenium, garlic nezinc zvinenge zvirimo muti masupplement anowanikwa mumafacility. Saka isusu tiri kuti dai mapartners ayanga achisapota iwaya adzoka agona kuenda kunobatsira vanhu ava vari kuti kuti umwe mushonga usina chikafu unenge uchitokonzera kuti uve nedambudziko kana kutoshayikirwa nemunhu kozi maside effects acho ekuti munhu akupera simba nedhosi yemapiritsi atora inogona kuita kuti abva aregeza mushonga. And tinenge taruza postside kuti munhu afa netoti afa nekuziya nemushonga waari kumwa. Saka ndifanira kuti supplement iyi ndo solution pane ongoro yataichiita isu kusidaita mapartners anoita supplement iyo ichiwanikwa kumafacilities akaita semahospitals.
Imwe zvenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira HIV and AIDS Muzvare Muchaneta Mukamuri vanoti ichokwadi kuti mapiritsi mazhinji anoda kunwiwa nemunhu anenge adya chikafu kuitira kuti anyatsoshanda zvakanaka nekusavhiringa utano hwemunhu.
Tinoona sokuti kusanaya kwemvura kwakanaka kwegore rino kuchakanganisa vanhu vane zvirwere zvinoda kuti vawane kudya kwakakwana kunosimbisa miviri. vanhu vanorarama neutachiwana, vanhu vane makensa, vana vadiki vari pasi pemakore mashanu nevanhu vakura vari pasi pemakore makumi matanhatu mashanu. Nekuti vazhinji vavanhu vemuno muZimbabwe vanorarama nekurima, zvino kana mvura isina kunaya zvakanaka kuti gohwo rivepo, zvinokonzerawo zvakare kuti zvekudya mukati memba zvive zvishoma, zvinozoita kuti kunyange utano hudzikire.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kana kumasangano akazvimirira kuti vachaita sei nechikumbiro chiri kubva kuvanhu vanorarama neHIV and AIDS. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwokusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekutadza kuronga kwehurumende munyaya dzezveupfumi. Sangano reUNAIDS rinoti Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete mazana matanhatu ezviuru vari kurarama neHIV and AIDS. Vanorarama neHIV and AIDS vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yanga yaedza kuona kuti vaenda pamishonga, budiriro iyi inogona kudzoswa shure sezvo vanhu vakawanda vasina chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.